This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 6/2014.
Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitoya zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Hurumende yokurudzirwa kuita mushandira pamwe nevamwe senzira yekugadzirisa upfumi hwenyika.
Vanhu vemuSouth Africa vovhota mangwana musarudzo dziri kutarisirwa kudzosera bato reAfrican National Congress pachigaro chekutonga nyika.
Takati vanhu zviongororeiwo patiri kuenda kuCongress apa, toda kuti mutarire nyaya yebumbiro redu kuti zvinhu zvirambe zvichidzokorora apa, zvinovharwa sei, zvinogadziriswa sei. Hazvinei kuti mukabvisa position zvagadzirisa zvinhu. Momusi position inoramba iripo, asi mukaisawo munhu akasiyana will behave differently. But apa paonekwa kumizeshuwa pane zinyekenyeke rinoda kuti rigadzirwe.
Mutungamiri wemDCT otarisira Congress yebato kupedza gakava riri mubato iri.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi echiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Ino iStudio 7 tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kukurudzira hurumende kuti paumbwe mutemo unosungira kuti paitwe nhaurirano pakati pevashandi vemabhizimusi pamwe nehurumende kuitira kuti zviri kunetsa munyika zvigadziriswe. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pamusangano wemazuva maviri wekuongorora mamiriro akaita zvinhu munyika uyo wakarongwa nesangano reSappers Trust pamwe neNational Endowment for Democracy uyo wapera nhasi, mumwe wevatevedzeri wemutungamiriri weZCTU vaGift Peter Mutasa vakurudzira kuti paumbwe mutemo unosungira kuti paitwe nhaurirano pakati pehurumende, vashandi pamwe nevemabhizimusi, vachiti izvi zvinoita kuti pave nekunzwisisana mukugadzirisa upfumi hwenyika.
Panofanirwa kuva nedare renyika inotarisa mamirire ezveupfumi, inotarisa mamirire ekugara zvakanaka kwavanhu. Asi dare iri ragara rinozikanwa richinzi TNF, ragara richitadza kuti zvinhu zvayo zvifambe zvakanaka nemhaka yekuti hakuna mutemo unopa mapato mamwe nemamwe masimba avo nekodzero dzavo, unopazve mamiriro anofanira kunge akaita dare iri uye mafambire nekushanda kwarinofanira kunge richiita. Saka zvino zvaita kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo mudare iri. Saka tiri kuti isingakuwe nemutemo unoti hurumende apa ndopa munotangira mechisvika, vashandi apa ndopa munotangira mechisvika, imiwo varidzi vamabhizimisi apa ndopa munotangira mechisvika. Kana tichikurukura padare redu tinenge takaenzana, tinenge tichiziva kuti tinokurukura tichitsvaga zvipi nezvipi, uye kana tawirirana zvatawirirana zvinozonodururwa kune vanofanira kuzviti zvifambe zvakanaka, zvinofambiswa nomuto upi. Uye kana tapedza tinodzokazve kudare tichizoongorora kuti zvatakawirirana zvakafamba namazvere. Zvese izvo ndozvatiri kudai zvaita mumutemo unobva kuparliamendi.
Mashoko ava Mutasa aya anotevera kusaitwa kwemusangano wetripartite negotiating forum kubva muna 2010 kubva pakaumbwa National Incomes and Pricing Commission iyo yaitungamirirwa navagudus masimirembwa. Zvichakadai, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvevashandi vatongai muzenda vati hurumende yatova neurongo hwekuita zviri kudiwa nezctu izvi.
Ndinobvumirana nezctu chaizvo nekuti mutemo iko zvino matingati maprinciples acho akatonyogwa tikabvumirana nemaworkers which is the labor side tikabvumirana nemaemployers kuti tichiindisa kucabinet yabva cabinet inofanira kuzoenda kuparliament kana enda parliament yoita mutemo inenge rave bhiri yobva waita mutemo wenyika vatinenge tabvumirana nemapartners ses.
Vamuzenda vati vari kutarisira kuti mutemo uyu unenge wadzikwa neparamende pakupera kwegore rino. Asi sachigaro wesangano reAssociation of SADC Chambers of Commerce and Industry vaOzwo Bina vati kuumba mutemo uyu kunopa hurumende mukana wokuva pamusoro pevashandi nevemabhizimusi munaurirano dzinenge dzichiitwa.
Tripartite Negotiating Forum inyaya yekunzwanana nekuziya chinhu chimwe chichati kuda senyika. Saka mukadzimara maisa mutemo makutorowa kuti izvo hurumende yakukudza izvekuita ndozvinorova mutemo. Izvi zvekuti tinge tiine negotiation ndezvekuti izvo tiri kuziya chinhu chimwe chete, mumwe nemumwe anouya kunotaura nomumwe patebho imwe chete nekuda kwake nekuziya zviripo. Saka legislating kana kuti kuisa mutemo wekuti mutaurirane kuti nyika ifambire mberi patone unfair advantage pakutoita kuti umwe partner kana kuti mumwe wenyu anga aine ruoko rwakasimba kupinda umwe. Handinyanyi kubvumirana naizvozvo. Chandinobvumirana nacho ndechekuda izvo. Zimbabwe inofanira kuziva kuti izvo iri papi nhasi. Zimbabwe inofanira kuziva kuti iri kuda kuendepi mangwana. Zimbabwe inofanira kuziva kuti tichaenda sei. Nani? Tapindura mibvunzo iyoyo, tochiziva manje kuti aizvo zvinokwatauda kuenda kuti ticharonga sei kuti tichafamba sei. Kafambiro katichaita ndokatiri kutaura nhasi.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvehupfumi paUniversity of Zimbabwe vaAshok Chakravarti vakurudzira hurumende kuti ipe varimi vatsva vechitema magwaro anoratidza kuti ndivo vavaridzi veminda yavakapiwa pasi pechirongwa chekugoverwa kweminda kuvatema kana kuti matitle deeds. VaChakravarti vati izvi zvinoita kuti varimi vakwanise kuwana zvikwereti kumabhanga pamwe nekuita kuti vashande muminda vasingatye kuti hurumende inogona kufuma yoita madira aJorgina zvavati zviri kukonzera kuti varimi vazhinji vasashande zvine simba muminda iyi. VaChakravarti vakurudzirawo kuti Zimbabwe ishandise mari yekusouth Africa vachiti izvi zvine musoro sezvo Zimbabwe ichinyanyotengeserana nesouth Africa kudarika dzimwe nyika. Vati kushandisa dhora rekuAmerica kuri kudhurira Zimbabwe sezvo dhora richiramba richiita simba rakakura kudarika mari yekusouth Africa. Asi mutevedzeri wagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vakupukile mulambo vati hurumende icharamba ichishandisa mari yekuAmerica uye vati hurumende haisi kuzodzosa dhora remuZimbabwe munguva pfupi iri kutevera. Vamulambo vati hurumende inofanira kutsvaga nzira dzinoita kuti vekunze vasatye kuzosima mari yavo munyika zvinozoita kuti upfumi hwenyika husimukire. Musangano wemazuva maviri uyu uyo wapera nhasi wanga uine chinangwa chekutsvaga nzira dzingashandiswa neZimbabwe mukusimudzira upfumi hwenyika pamwe neutongi hwejekerere. Zvimwe zvezvisungo zvabuda pamusangano uyu zvinosanganisira kusimbaradza nyaya yenhaurirano pakati pehurumende, vashandi nevemabhizimusi, kusimbaradza nyaya yekurwisana neuori, kuvandudzwa kweupfumi pamwe nekuti munyika munofanira kuve neutongi hwejekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota rezvezvicherwa vaWalter Chitakwa vanoti hurumende yatanga kunyora matsamba kumakambani ose ari kuchera mangoda kwaMarange kuti ione kuti ane michina here inodiwa kuchera mangoda ari pasi pevhu. VaChitakwa vanoti havasi kufara nemamwe makambani asiri kuunza michina kwaMarange uye vanoti vari kuda kusara nemakambani maviri kana imwe chete anenge achishanda nehurumende yeZimbabwe vaine zvikamu makumi mashanu kubva muzana. Kambani yaishanda neZimbabwe Republic Police yeGia Nyame yakatotorerwa rezinesi ichinzi haina kuunza mari munyika sekubvumirana kwayanga yaimboita nehurumende.
When we say reorganize, basically it's to consolidate and bring down the number of companies, consolidate them into a few companies. The idea is to have one or two at most companies that will have on mining in Kiabwa. At the moment, we are now working on, we're waiting to discuss, we have cancelled the license for the Ghanaian investors, Jinyame, on account of non-performance. The expectation was that they would have invested money into the business, but instead they tried to raise money on the local market from financial institutions for the purposes of investing. And so we considered that a violation of the terms of the agreement, and that gave us the basis on which to cancel the agreement. We will be discussing with the other players in the sector to ensure that we come to some agreement on how to have the required number of companies. Basically, that's what is happening.
Gurukota rezvezvicherwa vaota chidhakwa vachitaura kuti parunare muHarare vanoshanda saKimberley Process Local Focal Point munyika vashamiso mutisi vanoti vari kutambira danho ratorwa navachidhakwa asi vanoti gurukota iri rinofanirawo kunzwa pfungwa dzevamwe.
Ndakandoona kuti reorganization iriitwa naminista chidhakwa inokurudzirwa nevanhu vazhinji vemuZimbabwe. Iniwo ndakamirirawo Kimberley Process of Society Group muZimbabwe. Ndoo zvinhu zvatinenge tichitokurudzira kuti zviitwe so that at least we reorganize the diamond sector muZimbabwe.
Ko, pamutemo apa pane chingade kugadziriswa here?
Mutemo wekucherwa kwemadiamonds, kumaketwa kwemadiamonds muZimbabwe unofanirwa kugadziriswa. Tine Precious Stones Act yatinayo, Precious Stones Trade Act yatinayo. Wamutemo wekudhara saka unofanirwa kuti ugadziriswe. Asi zvandingada kuti kurudzira ana minista chidhakwa ndezvekuti pane maregulations andiri kunzwa kuti varikuda kupasa evalue addition mudiamond sector. Muna 2010 kana vanhu vachiri kurangarira hurumende anda minista Mpofu yakaita come up namamwe maregulations akaitwa anda Minerals Marketing Corporation ekulicensa ainzi madiamond manufacturers or cutting and polishing companies. Handizivi kuti mutemo iwoyo vachaiita sei nezvavo because anga ari maregulations akaiswa in place in terms of the Minerals Marketing Unit. But chakaitika ndechekuti vazhinji vakapuwa malicense ecutting and polishing vakaita end up vaakutengesa madiamonds acho asina kuitwa cutting and polishing. So most of them were actually suspended. So you find kuti that's a problem. And we should actually be careful in terms of coming up nemutemo mutsva. Saka chandingakurudzira minista chidhakwa ndechekuti ndava consulte mastakeholders akawanda vari kubata basa rakasiyana-siyana maererano nezvemining.
Nhengo yeKimberley Process Focal Point munyika vashamiso mutisi vari parunare mamutare. Direct from Washington, the voice of America.
Zvizvarwa zveSouth Africa mangwana zviri kusarudza vamiriri vedare reparamende mazana mana pamwe nemakumi mapfumbamwe vachamirira matunhu. Mutemo wesarudzo wenyika iyi unoti mutungamiri wenyika anozosarudzwa nedare reparamende kana kuti National Assembly. Mapato ezvematongerwo enyika anodarika makumi matatu anonzi ane nhengo dzichakwikwidza musarudzo dzinonzi nevamwe bato riri kutonga reAfrican National Congress kana kuti ANC ndiro ringangokunda zvakare kunyange risingazowani mavhota akawanda seraakambowana musarudzo dzapfuura. Mamwe mapato ari kupinda musarudzo idzi anosanganisira reDemocratic Alliance, reCongress of the People, Inkatha Freedom Party inotungamirwa navaMongosuthu Buthelezi pamwe nerimwe idzva reEconomic Freedom Fighters rakaumbwa nevaive mukuru wevechidiki muANC vakazodzingwa vaJulius Malema. Kunyange yazvogadziriro dziri kunzi dziri kufamba zvakanaka, zvinonzi pane mabhokisi esarudzo akawanikwa kumba kweimwe nhengo yeANC. Asi sangano riri kutungamira sarudzo reIndependent Electoral Commission rinoti magwaro akawanikwa aya haasi kuzoshandiswa musarudzo uye vashandi vesangano iri vane chekuita nemabhokisi aya vakatomiswa kushanda. Sarudzo idzi ndedzechishanu kuitwa munyika iyi kubva payakawana kuzvitonga kuzere muna 1994. Pastor Steven Chiyadzwa inengo ya Zimbabwe Pastors Forum uye vanotungamira Church Oasis of Life muJohannesburg kuSouth Africa kwa kare. Tavabata kwa tetinzgo maonero avo pasarudzo idze.
Gazirenga ya naga chaiso. Taona kuti wanaongo ajikampe na zagaso nunguka kuna unyanya kuita mavaleza kanyaisa, which is good. But chiruwele ndicho chuchu Africa. Chekungo zanyiri la opposition. Opposition voice la walezwike media coverage ayo kune mauma advice ayo aitora mbizuwa ima opposition. Which is typically zungoro Africa yose za toko za okose kose. Ndozi lipo asi mamiri razo nukatiru wakwazo everything else. Haa, trukona zaga tseteka trukfungi la kuti. Tingango itwa ma surprises mashoma. Achabuda.
Tinoona kuti musarudzo iyi muri kupinda mapato ezvematongerwo enyika akawanda angadarika makumi matatu. Zvakamirawo sei mumapato? Pane yatingati tension here mumapato imomo kana kurwisana?
Zvinotoshamisa zvekuti kekutanga muhistory yeSouth Africa opposition inenge yakatibatanei and vakasimba chaizvo. Vari kutaura one message, change and zviri kunakitsa. Ndoza kuti tikutarisira kuti kukangoita ma surprises achashoka the whole world. Vakasaita zvazvo tinozva zvinongoitwa muAfrica mose zvokuba. Asi tiri kutarisira kuti pachaita zvakanaka. Vakabatana chaizvo zviri kufadza.
Zvii zvingadzidzwawo nezvizvarwa zveZimbabwe tichitarisawo sarudzo dzinoitwawo kuZimbabwe?
Ndofunga chakakosha chatiri kuona kunoone inonzi chapter 9 institutions dzana public protector. Dzana auditor general vakasununga vanhu vari kubetsera kuti demokrasi muno irambe yakabatana. Ndozvatofanira kuita muZimbabwe. Hakuna anoizwa hold accountable muZimbabwe. Angoita chaka tongosarudzwa atongotonga zvose. Ndiane authority pane zvose. Hapana anosimuka achisimudza chigoro. Zvakasiyana manje nekuno kuSouth Africa. Masystems edemokrasi achiriko chaizvo akasimba and very independent. Mashoma zvavo anongomanipulatwa here and there. Asi izvozvo zvakakosha izvozvo for a very strong democracy. Zimbabwe inofanira kuzvidzidza izvozvo.
Vanga vari nhengo yeZimbabwe Pastors Forum, Pastor Steven Chiyadzwa vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Makaterera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Murume aive mumba yaive pedyo neye mumhanyi ane mukurumbira muSouth Africa, Oscar Pistorius, anoti akanzwa izwi remunhurume richichema zviri pamusoro uye richikumbira rubatsiro usiku mumhanyi uyo akapfuura akauraya musikana wake River Steenkamp. VaMichael Hlengetwa vapaumbowo nhasi vachiti ivo nemudzimai wavo vakanzwa munhurume achichema izwi rake riri pamusoro. Vatiwo vakanzwa sezvainzi nemuchirungu, "No, please, please, no." Umbo uhu unogona kusimbaradza nyaya yemagweta ari kumirira Pistorius, ayo ari kuti mumhanyi haana kupfuura achiziva kuti musikana wake, asi kuti aifunga kuti munhu ainge amupindira mumba make usiku hwakukadzi 13, 2013.
Masangano enhau ehurumende muChina anoti vanhu vatanhatu vakuvara nhasi mushure mekurwiswa nemapanga pachiteshi chechitima chamhembe kweguta reGuangzhou. Bepanhau rePeople's Daily rinoti vanhu vana vanga vaine mapanga uye vakapfeka mbatya chena varwisa vanhu vanga vachangobuda muchitima paGuangzhou Railway Station. Zvinonzi mapurisa aridzira pfuti varume ava, mumwe wavo akafa, mumwe akabatwa. Vaviri vavo vanonzi vapunyuka vakatiza, kunyange hazvo paine mashoko ari kubuda mudzinhau ekuti mumwe wacho azobatwa.
Vakuru vakuru vemuThailand vanoti munhu mumwe chete afa uye vamwe makumi maviri nevatatu vakakuvara zvichitevera kundengendeka kwaitika kumaodzanyemba kwenyika iyi nhasi. Vakuru vakuru ava vanoti mudzimai ane makore makumi masere nematatu afa mushure mekunge mupanda wemba yake wadhirika mudunhu reShiang Rai. Pane kuparadzwa kwakanyanya kwaitika kwedzimba, zvipatara, nzvimbo dzekunamatira pamwe nezvivakwa mudunhu riri pedyo nemuganhu weBema neLaos.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanoti nyaya yechigaro chemunyori mukuru webato inenge yokonzera zinyekenyeke mubato ravo, uye vati paCongress yebato iri muna Gumiguru nyaya iyi inoda kuti igadziriswe. Izvi zvinotevera kunetsana pakati pavatsvangirai nevaiva munyori mukuru webato iri vatendai Biti pamwe nevakava munyori mukuru wekutanga webato vaWashman Ncube avo vakazobuda vakavamba bato ravo. Izvi zvaita kuti bato riri pasi peutungamiri hwavatsvangirai ripatsanuke kaviri.
Muna 2005 vatsvangirai vakanetsana navaNcube nenyaya yemasimba, asi nyaya yakaburitswa yaive kuti vakanga vasingavirirane panyaya yekuwedzera matare eparamende kuti pave nesenate. Kubva pakaumbwa MDC yaiti iyo haidi dare reparamende rakakurisa, uye yaida kuti dare remakurukota rive nevanhu vashoma kuitira kuti hurumende isashandise mari yakawanda mukubhadhara vanhu vanenge vari muzvinzvimbo izvi. Pakaumbwa dare resenate muna 2005 vatsvangirai vakati bato ravo haraifanirwa kupinda musarudzo idzi, uko vaNcube vachitsigirwa nevamwe vachiti MDC yaifanirwa kupinda musarudzo idzi. Izvi zvakaita kuti standing committee yeMDC ipatsanuke, izvo zvakazokonzera kutsemuka kwebato vaNcube vakanoomba bato ravo.
Izvi zvaitika zvakare gore rino pakati pavo navaBiti rwendo runo pachishandiswa nyaya yekuchinja utungamiri webato. Mukupera kwesvondo vaBiti vakaita musangano kwaMutare uko vakashoropodza utungamiri husingadi kuchinjwa. Vatsvangirai vaimbova mutungamiri wehurumende yemubatanidzwa neZANU PF vanoti hapana chakaipa nekuchinja utungamiri, asi vachiti izvi zvinofanira kuitwa pachishandiswa nzira yakaita kuti vatungamiri ava vave pazvigaro zvavari pari zvino kana kuti kuenda kuCongress. Vanhu vosarudza mutungamiri wavanoda. Tabata vatsvangirai tikavabvunza kuti vanoona sei kunetsana kuri kuitika mubato ravo nezvakunoreva.
Musangano ndowe vanhu, zvauri musangano wevanhu, vanhu ndo vanoziva chokwadi. Takambozviona isu kuti munhu anomira achiti inini ndaakudawo kuti ndiite zvitungamiri, asi wozoona kuti haiwa. So maonero angu hangu zvangu ndokungoti musangano pasi, vanhu vari kuziva kwavari kuenda, vanhu vari kuziva zvavanoda, ende vanhu havasati vamuvha panyaya yavo yekuti vada shanduko munyika.
Mugore ra2005 takaona munyori mukuru webato vaWashman Ncube vachinetsana navatsvangirai vachibuda vachinoumba bato ravo. Taakuona zvimwe chetezvo muna 2014. Zviri kumbofamba sei pakati pemutungamiri webato nevanyori vakuru vake?
Aiwaa, zviri kufamba apa ndechokuti ndo zvaunoona kuti ukaona zvinhu zvichidzokorora pazvakamboita, then zvinoreva kuti pane chakatoita ipapo. Isu hedu maonero hedu patinoita tinoona kuti I think pautungamiriri pakati paPresident naSecretary General pada kugadziriswa, so that munhu anozikana kunzi mutungamiriri ndiani, because kune amwe anotiwo kana akapowa chigaro chokuti senza, like in this case unenge uchiti Secretary General itai zvakati, itai zvakati, itai zvakati, idai mnonegotiata, itai zvakati, unenge uine chokwadi kuti vanhu ivavo vari kuita zvavavatuma, kwete zvemusoro yavo. Asi wozoona kuti mumwe munhu anenge akutoona kutoti ininiwo ndinogona kuita mutungamiriri. Aiwa kuti aiwa ka kana uchida chigaro hazvirambidzwi, unotiwo ndiodawo chigaro, but zvokuda kubvuta izvi handioni sezvinosenza. So ndo zvakaitika pana vaWashman napana vaBiti zvakaitika. Asi chandinoda kungotaura ndechokuti semusangano, musangano hausi wekuti ini ndoda chigaro, vanhu vanotokupa chigaro. Ende chimwe chinhu chaakuitikawo ndechokuti vakomana vedava vanofunga kuti kufunda kuenda kuyunivhesiti ndozoreva leadership. Leadership chinonzi kutungamirira vanhu, kutungamirira vanhu kwete kutonga vanhu.
Gati tariseiwo panyaya yevanyori vakuru yamati inenge yakukonzera zinyekenyeke, semaonero enyu muri kuti dambudziko ringagadziriswa sei? Zvinoreva kuti chigaro ichobviswa here kana kuti zvinenge zvakufamba sei?
Aiwa, takati vanhu zviongororeiwo patiri kuenda kuCongress apa, toda kuti mutarire nyaya yebumbiro redu kuti zvinhu zvirambe zvichidzokorora apa, zvinovharwa sei, zvinogadziriswa sei. vanhu vanotova neshanduko yavashanduro yavainayo panyaya idzodzi. Vari kuziva zviri kuitika within 15 years sebato, so vanoziva panoda kugadzirwa nepasingatogadzirwa. Hazvinei kuti mukabvisa position zvagadzirisa zvinhu. Mumusi position inoramba iripo, asi mukaisawo munhu akasiyana will behave differently. But apa paonekwa kunzizeshuwa pane zinyekenyeke rinoda kuti rigadzirwe. Zvichabva kuvanhu ndo vachataura kuti toda chii panyaya yayo kuti tisava nekukakatadzana pakati pevatungamiriri musangano.
Vamwe vari kunetsana navatsvangirai ava vari kuti ivo vatsvangirai havateerere mitemo yebato, vari kuita zveuori, sarudzo havadzifambise zvakanaka, uye vava kutozvita kunge mwari imo mubato imomo. Munoti kudii nazvo izvi?
Ndakudza kandikati panorambanwa hapashayi kwii zvinongo zvinongo zvinoti inini ndazodai ndanzwai kana varivo vanoteedzera mutemo weconstitution varugouputa sei ivo vanoti tiri vanhu vanoda kuteedzera mutemo. Mungaita musangano pasina president nachairman anofanira kucheya musangano wacho muzviti tiri national council. Zvinoita? Mungaita musangano kuti madzinga leader pasina congress, zvinoita? Ndo constitution yacho, wakamboiona constitution yakadaro kuti? Mungaita musangano muri vatatu moti ya tatokwanisa panapa takuita. Kana varivo vari kuziva kuti constitution yakamira yakati, vanofanira kuziva kuti constitution inorevei.
Tochitarisawo kuti vamwe vatsvangirai vari kuti hongu mune rutsigiro rwevanhu vakawanda asika
ndinokutaurira wati hanzi ndinoda kuita samwari, handisi mwari asi vanhu vanotsigira semutungamiriri zvakaitei. Enda handitsigiri nokudawo kuti ndazviita mwari asi kungoita confidence muna leader wavo zvakaitei izvo.
Vamwewo vatsvangirai vari kuti mave nemakore 15 muchitungamirira bato iri, yasvika nguva yekuti mupewo chimuti kune mumwe kuti aenderere mberi nendima iyoyi. Munoti kudii nemashoko aya?
Mashoko iwayo anouya handibva arambiri, but ushe madzoro muchibvutirana ndizvezi. The question inenge iripo ndeyekuti hongu vatungamiri ngatichinjanei, hazvina kumboita zvinochinjanwa pacongress ndo parochinjana vanhu kuti kai ndiri papa zvakafanana nekuu yekumamiritari kumasoja. Mukangwera matanga kuu hamuchatomiri for the next 5 to 6 days kune muchikuita makuu uyabviswa nekuu uyabviswa nekuu uyabviswa nekuu, hamuzoiti stability munyika imomo. So ini ndiri kuti musangano wemdc unofanira kudzidzaka tichiri tiri democratic. There are democratic processes dzinofanira kuteedzerwa.
Mutungamiri wemdc Tiva Morgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Mangwana tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu navatsvangirai tichitarisa matambudziko akatarisana nenyika uye kuti angagadziriswa sei.
Teererai Studio 7 pafoni. Kana muri muSouth Africa, ridzai panamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora namba idzi zvakare 010-591-6465.
Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi na 8:30 PM tiri kutarisa zvisungo zvabuda kumusangano wapera nhasi muHarare weSAPES neNational Endowment for Democracy paremangwana reZimbabwe.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru apa tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigo kufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda paweb pedu pa www.studio7news.com moenda pakanzi Live Talk mofona international access code yenyu panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutauri paLive Talk muri kuBritain, America nedzimwe nyika.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Urumende yokurudzirwa kuita mushandira pamwe nevamwe senzira yekugadzirisa upfumi hwenyika.
Vanhu vemusouth Africa vovhota mangwana musarudzo dziri kutariswa kudzosera bato reANC pachigaro.
Mutungamiri wemDCT vaMorgan Tsvangirai votarisira Congress rebato ravo kupedza gakava riri mubato.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiya mina Sandra Nyaira naChris Kande.